Gorilla 2022 randa rakaipaza kanyanya kuti zvezimbabwe vakaona kubudikidzwa kweruzhinji rwezimbabwe kuchiona mitemo yakaitindidzira kuti yakasara kurodhiza yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana veopozishen havasitenderwa kuungana savakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwekwe vachiurawa pamarani takaonazve chinotyisa chishamiso chekutakambonzwisisa kuti tiri kufamba sei sehanzvadzi yedu mobloking ali akatemwa temwa political violence yakapfuura zvakanyanya kwasi vanhu vairohwa vanhu vetriple c isuwo wemacivil society takavharirwa mukana wese wegamatrade union mastudents movement machechi hakuna itenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevafundisi vachivharirwa saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa ratiripfuura kusidai zvese zvasara mugore rino
vagakanje manzwa zvataurwa navamutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022
ndotoenda mukoma 2022 rakave gore rakasimudzirwa kodzero dzevana vezimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yezimbabwe gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana vezimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza zvikurusei panguva yatatika tisana nechirwere checovid-19 hurumende yedu inogona yakakwanisa kuvhura kambani mamutare inogadzirwa rinonzi medical gas iro rataifanira kunge tichitenga kune dzimwe nyika tichimiswa pamutara kunzi vezimbabwe muchazotenga tekupedzisira takakwanisa kurigadzira muno muzimbabwe chechipiri hurumende yezimbabwe yakatarisa nekodzero dzevanhu ichititogadzirisa sei nyaya dzeutano ikaona kuti vanhu vari vakubayiwa mavhakisini asi mavhakisini acho anoda mashirinji ekuti vabayiwe kuti titenge shirinji nepeitini shirinji kune dzimwe nyika zviri nani kutigadzire tega iye zvino muzimbabwe tiri kugadzira ma3 84 cents each hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vawane mvura iko human right yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu vachitarisa zvekare kutosimudzira sei nekuchengetedza kodzero dzevana vezimbabwe kodzero dzevanhu vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa ise basic human right ndosaka makaona vamunangaga purezidendi wedu vachigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru panguva imwe chete iyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro hurumende yedu haina kunyenyeredza vakati aiwa kwakaitwa ikoko ngakuitwe svarudzo dzekuti tidzosere vamwe vamiririri veparamende nekudzorera vamiririri vekukanzuro tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida zvakaita kuti musangano wezano pf utore nzvimbo mbiri dzadziri mumaoko eopposition dzinoti ekoti nemutasa sauti saka takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vatanga vachikonzeresa mhirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekuburo remutemo saka ndirotenda zvikuru gore ra2022 rakanga rakatinakira
vamutasa manzwa mhinduro iyo pindaitinzwa
handizivi kuti hama yangu iri kugara munyika ipi nekuti iko zvino kwaari hakuna magesi kwandiri hakuna magesi mvura yaari kutaura hatina mvura muharare hamuna mvura kuzhawayo kwese nyika yose iri kutambudzika nemvura asi kana tichitarisa kumanikidzika kweupfumi igore retinoonazve kuti vanhu vakambunyikidzwa vana kuzvikoro vaienda vasingadzidze varayiridzi vasingakwanisi kuwana mari yekuenda kunodzidzisa vana muzvipatara vanhu vari kufira muzvikwenzi vari mumaprofita vari mudzimba nekuti kuzvipatara hakuna mishonga hakuna kana chimwe chinhu chiriko kuzvipatara tikatarisa vashandi vari kunyinyika yanga ingori nyaya bedzi yekuti kwanisuri kushandiswa zvombo mapurisa nemasoja kuchidzidzira vashandi kuti vasaratidzire asi vashandi vese vehurumende vashandi vemakambani takazvimiririra vari kunyunyuta nokutambudzika hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi ngatitaurei chokwadi zvinhu zvitida kugadziswa zvigadziriswe migwagwa yakaparara yese kuenda kuna anagoko izvosvike tinayo hakuna munhu anosvikapo mabhazi ari kudhibha motokari dziri kudhibha vanhu vari kutambudzika munyika ino asi kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa zvetivatidza kuti kunyange masmiti vakagara vana mugabe vana ngomo vanaani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo kana kuapatedi kwakafrica mandela akagara mujeri atongwa asi kuno tasanikirwa chinhu chatisatamboona pakudzvanyurwa kwavanhu veshe pakusano chekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa zvadzokwa zvatakaona kunana Dabengwa zvatakaona kunana Luka Utumasiku.
Vagaganje tirikuona mitemo yakaita se private voluntary organization PVO bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kukodzero dzevanhu munoti
pasi rose richiona kuti Zimbabwe iri kuchengetedza zvikuru kodzero dzevanhu vayo. Tine civic society organization yemuzimbabwe inonzi 4H yakapiwa mubayiro wepasi rese wakanotambirwa kunyika yefrance mubayiro wekuti ndiyo civic society yahwina pasi rese africa nemamwe makondinendi panyaya dzekushanda dzikurudzira runyararo. Civic society yemuno muzimbabwe yakahwina mubayiro iwoyo. Vakauya muno muzimbabwe tikavatambira, vakaenda kuna president wamunangagwa vakatambirwa, vakaenda kune uyo anodzwa newepeoples yaaakamisa akatambirwa, vakaenda kuna vamwezero vakatambirwa, vakaenda kuna atenogama vakatambirwa. Makorokoto katiri Zimbabwe nekuti taonekwa kuti tiri kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndotekera kuti chimwe chacho tinofara zvikuru kuti chekutanga kunyika dzekuno kuafrica kuzaudzo neafrica takahwina kuita mutungamiri wepan african parliamendi takapinda vanonzi vacharumbira zvakanaka zvisina mhirizhonga. Chechitatu, nyaya yepvo bill yamataura iyi inyaya iri kutsemedza makuruku akaita sana mutasa waipapo ndaandakanganaime nyaya makorokoto vamutasa gregori ravakadyiwa kuzcto vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yedu inokoshesa kodzero dzevanhu kuti tavazonoperera kukaisikwa lucheni muzimbabwe. Saka mabandiko ese macivic society akazvimirira anoziva zvinanga zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mitemo hapana kana nerimwe chete riri kuchema. Vari kungochema ndivaya matotsi. Panyaya yavasikala, aiwa vasikala vakanga vapiwa bheiu vakatiwa mabheu akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro ndiye umwe wevamwe vakarumwa nechekuchera.
Vamutasa, hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro ajojina pakutyora mutemo zvaita kuti paziviswewo mitemo inoreguleta mashandiro enyu, taurai tinzwi.
Hakuna zvakadaro. Pasi rose tiri kudzikanwa nenyaya yecorruption. Ndosaka muchiona kwese kwaitwa kana maawadzi vanhu vanorwisa corruption ino ndiye ari kuita mukurumbira pasi rose ana hope wechimwana nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti hupfumi hurimo munyika munomu asi zveshe zvazvakuwaka hupfumi hwenyika huri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana ivana dzakange vachipiwawo makufu vachichengetawo tumbudzi pano nepano vati zvechi vakuru vachiri mura huchi hwenyika. Ndosaka tiri kukurudzira ana dzakange avo kuti aneno zvetisvibisa zvetiu nekutiiye munoti makatora izvi muri kutoisvibisa nechiiparadza. Siyai misangano yevashandi maticha for ed manesi for ed siyai varombo vashandi vari kushambura migadzire nyika upfumi hwenyikaudaendere mberi.
Maita vamutasa vagakanje tiaitidaro
maamuchizizorati vamutasa ndiye umwe wevamwe vanochera mitiamu zviri kunzeke mutemo muno muzimbabwe vachitotengesa kunze kwenyika. Kana vachiramba vamutasa ndine humbo hwacho ndangoti tipfuure nepo vasazopomere kuti hurumende
vamutasa mirairaaamutasa tinokupai nguva taurai
vaataure ngaataure kucherwa nenyika ndati vamutasa imini munoita basa rekuchera mitiamu muchitengesa zviri kunze kwemutemo kana muchiramba humbowo ndinawo waakurwara hama yangu dzakanji
vamutasa pindirai zvipomerwa izvo.
Hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa handina chinhu kana chimwe chete chandiakatingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhomba wembambaira wandatingachera saka ndoenza umbowo here daimondi akapedzwa nehama dzacho ndoenza umbowo here wekuti iwe unochera
tanzwa vamutasa kutiaaunochera pindirai tinhu
rit ndaakutaura hangu nyaya yavanga vachitaura yekodzero dzevanhu neye mapoka akazvimiririra. Mapoka akazvimiririra anoita zvekucherera vanhu migodhi, mapoka anovata zvimbudzi, mapoka anoita zvibhorandi akajeta. Hakuna boka rinochera zvibhorandi rakamboita mhirizhonga. Asi ndikabvunza iye kuita mutasa kuti zvaaiva kuzetisitiu akatozvitira rini kunopinda mudare achimirira vashandi zvaandi crisis muzimbabwe coalition ndaambotiudza kuti basa recrisis muzimbabwe coalition taira mberei.
Maita vagakanje vamutasa, zvii zvatingatarisira mugore ra
2023 tiri kuona kuti kuchaita kuduka kweropa kana nyika dziri kunze nevagare muno tikasawirirana nekuti vagare muno vakasabatana nokuwirirana kuranda mhirizhonga. NCS yatoratidza pachena kuti iri kuda hondo nevanhu iri kuda kuita ruzha sezvo yakaita 2008 sezvo yaingoita maelections akapfuura. Saka tikashayiwa fair elections inhamo chete.
Maita vamutasa, vagakanje, zvii zvingatarisirwa nevana vezimbabwe muna 2023
wana kumabla wafana kuchirira kwa nyejiri wakata sana pika mtaka wanakira liki ya menyika wa chiba wa chinga mtu kaka nago watukulika kwenye nyika wawa wakumira kutukano pio kutuwe inoba kwa nabi nchaburika umboho chedi piri wanawe Zimbabwe yani sandra mzoda wana ime nyika kutuwe Zimbabwe kaka wadira watere mbukita wa kumayi mbukata nga kukupayi umboho wepa nchirika liki ya mteshe na pika mtaka kutuwa ni wawane kutumine ngeru mbukumoni maitaba.